manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina zvitatu 2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuva nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro ehurumende pakuti nerimwe ruoko vanoti tipa mitemo yakanaka. Kune rimwe divi tinoona vakunza imwe mitemo inoti shungurudza pakuita kwedu basa zvakafanana necyber security and data protection bill kana ikava mitemo inotiana zvichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo.
Vatori venhau voshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo inovhiringidza mashandiro avo.
Kutobvisa mafanzi ese mosara musisina kana chinhu wozi hauzive kuti inotora how long kuti vazoactivata kuti ma12 months achava kutipa vachatipa mapemiti here kana kuti vachatipa chii. Saka Capitec inobva yatofriza manje irimo mari inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit.
Mabhanga ekuSouth Africa oyambira kuvhara mabhuku ezvizvarwa zveZimbabwe kutanga gore rinouya kana zvinogadzirisa magwaro azvo ekugara munyika iyi. Vezvematongerwo enyika vokakavadzana paurongwa hwesarudzo dzemabielections pasina kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira vatori venhau anoti ari kushushikana zvikuru neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act, Patriotic Act nekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act achiti izvi zvinodzorera kumashure budiriro yanga yavepo zvitevera kubviswa kwemitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuziva kuti ndezvipi zvakanaka nezvakaipa zvakaitika panyaya dzekutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kubva papinda hurumende yava Emerson Mnangagwa. Musangano uyu warongwa neZimbabwe Center for Media and Information Literacy vachitaura vakamirira masangano ose anomirira vatori venhau munyika saChigaro Media Institute of Southern Africa muZimbabwe neSADIC vagoje maunganidzo vati hurumende yava Mnangagwa yakaita zvakanaka chose apo yakabvisa mutemo weIPA uyo waimbunyikidza vatori venhau ikadzika mitemo yakaita seFreedom of Information neZimbabwe Media Commission Act. Vatendawo hurumende iyi nekuvandudza nyaya dzekutepfenyura munyika asi vati zvave kuitwa nehurumende zvekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act zvave kudzorera shure zvinhu zvakanaka zvayange yaita. Vamaunganidze vati mitemo iyi inotyora kodzero dzavo kana kuvakanganisa kuita basa ravo.
Tinova nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro hurumende pakuti nerimwe ruoko vanoti tipa mitemo yakanaka kune rimwe divi tinoona vakunza imwe mitemo inoti shungurudza pakuita kwedu basa zvakafanana necyber security and data protection bill kana ikava mitemo inotiana zvichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo. Tine zvimwe zvi zvatinoona zvakafanana nekusungwa kwevatori venhau vachiita basa ravo zvainyanya kusvika even munguva yeCovid COVID-19.
Izvi zvatsinirwa navaClarice Maduku vanhu vemukuru wenhepfenyuro yemuganga yemunharaunda ichangobva mukupiwa resonance kuChipinge.
Sekutaura kwanhu ndakaenda bva kuChipinge ndinoziva kuti tine macommon radio spray akalaisenzwa kuchimanimani chimanimani common radio kuChipinge tine ndau common radio neremuganga common radio zvinotaridza kuti zvinhu zvizhinji zvinenge zvichema-chema kunharaunda idzi dzekuti uchikwanisa kutori chitaura nyaya dziri kuitika dzeupenyu hwedu dzetsika nemagariro zvakaishuyawo zvimwe zviri for ethical issues. The one kind of without was a good expressor, so it's kind of a good issue. You know, people from where I was saying, you disposition, don't you know, checking out last January when we
Biri Cyber Security and Protection Act rakatopasa muParliament uye ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo Biri Private Voluntary Organizations Amendment Act rakatobuda mugwaro rehurumende reGovernment Gazette uye Parliament ichatanga kunzwa pfungwa dzeruzhinji pamusoro pebiri iri kutanga svondo rinouya bazi remutemo richiri kunyora Biri Patriotic Act uye rinotarisirwa kuendeswa kuParliament nguva ipi zvayo asi guru kotaro zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvanga vati kunze kwekuwa zanutema pamwe nekupa marezini sekutepenyura bazi ravo riri kuedza mapose parinokwanisa kuti vatori venhau vashande vakasununguka vati vachataura nemamwe mapazi ehurumende kuitira kuti vatori venhau vashande vakasununguka sezvo mitemo yakaita secyber security and data protection bill isiri pasi pebazi ravo
that affect the media, and will continue to engage with other government stakeholders to ensure that we create a more favorable working environment for the media to operate.
Tinoziva kuti Zimbabwe Media Commission Act haina kugadzisa zvinhu zvese saka tiri kushanda mumamwe mapazi ehurumende kuti tigadzise zvese kuti vatori venhau vashande zvakanaka
vakurudzira vatori venhau kuti vaite basa ravo zvine unyanzvi vakatiwo havafari nekushungurudzwa kunoitwa vatori venhau dzimwe nguva amai Mutsvanga vatiwo nguva ino yedenda recovid-19 sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Sipo Mukone vatiwo separamende vari kuedzaona pose pavanokwanisa kuona kuti mitemo yagadziriswa kuitira kuti vatori venhau vashande pasina kumbunyikidzwa vatiwo zvichiteera kushungurudzwa kusungwa kana kurohwa kwevatori venhau komiti yavo yakakoka mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuParamende asi havana kuuya nekuda kwezvikonzero zvavasina kutaura ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Mapurisa apo mazuva manomwe kuti aferefete rufu rwenengo MDC Alliance vanyasha Jambe Mawere vanonzi vakapondwa mwedzi mapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Vatsigiri veZANU-PF ava vaiedza kurambidza mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano nevatsigiri vavo mudunhu reMasvingo. Vamawere vanonzi vakaitwa kafira mberi vakaendeswa kuchipatara chekwaGutu vasati vaendeswa kuHarare uko vakashaya nemusi wechishanu vakaradzikwa nemusi wemugovera kwaGutu asi vasati vashaya vakanomhanara kumapurisa nekuvapa mazita evanhu vavaipomera mhosva yekuvaita kafira mberi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa ekumasvingo nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta riri kumirira mhuri yamushakabvu Mawere vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nhengo yeMDC Alliance yakaurawa kuti yakarohwa ika kupedzisira vafa nenyaya yemavanga ayakanga yapiwa inonetsa mabatirwo airi kuita nekuti nhengo iyi yakandoripota paGuti Royal Police Station musi wa14 October 2021 ikatotaura mazita evanhu vakanga vamurova.
Pane vakasungwa here sezvo muri kuti mufi aiziva vanhu vacho vainge vamurova?
Vakanga svika pakufa vanhu vava pasina kana vasungwa kana tisina kumboudzwa kuti zvanga zvavapapi mutsvakurudzo dzemapurisa atinati investigations kuti vanga vabudisa chii hapana chiripo. Izvo zvakazokonzera kuti hama dzacho dzitiaproche semagweta tichitayo toda kunzwa kuti hama yedu iyi nyaya inomboa papi kana vanhu vakataurwa kuti ndo vakamurova sei vasingasungwi kubva zvaakaripota nyaya iyoyo. Saka takabva tanyora tsamba kuna Ocean in Charge wekwaGutu tichihunza izvozvo tichivapa 7 days kuti avo vatiudze kuti chii chinonyanya kunetsa kana chini chaka buda kama investigation zao.
Kwa mapurisa wakasa pindura chini chinenge choitika?
Kama wakona kupindura mazuwa mama mwaya kapira chachaka zimizira. Zimeta kutikiwa mani kizire kuitua kuti waitezo wanafana kuitezo wanatengeru wanabumbire rumtemu sema purisa kutu waite chakurujo zao kana pawe ya mungu atinga tukombleni itachipani yake wano sungiru wakutu waite na investigation ziwayo
tiruku njiwao kuti mzimai we mufi ene mningi na wacho waka mpochinge tezuwa nema purisa ziruku famba feature isu
ichoko adikuti mzimai we mufi nemu mningi na we mufi wakambo towa kubapa kutu besi mshini wanao kukutu police station wa sunga aswaga zware geza kununguwa zikashuja zo za 11 usiku wasi machajira wakanga wa wapa wapone
Gweta vamati mureri vanuwa nengwe Zimbabwe Lawyers for Human Rights varu parunare kumashingo Mabanga ya South Africa anonzi akunyorera zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvakashandisa magwaro eZimbabwe exempt permits kuti zvigadzirise magwaro azvo gore rinouya risati rapera kutadza kuita izvi mabanga aya anenge ovhara mabhuku azvo ekumabanga Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa rekukanzura maexemption permits aya, mamwe mabhanga emSouth Africa akaita seCapitec, FNB, Absa neNetbank atanga kunyorera zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuisa mari mumabhanga aya kuti zvinofanira kuuya nemagwaro matsva anoratidza kuti zvine mvumo yekugara muSouth Africa zviri pamutemo. Mutsamba idzi dzimwe dzacho dziri mumaoko eStudio 7. Mabhanga aya anoti kubva musiwandira 1 vose vanenge vasina mapepa anoratidza kuti vane magwaro anovabvumidza kugara muSouth Africa zviri pamutemo vachange vasisabvumirwe kushandisa mabhanga aya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muRustenburg South Africa muzvare vimbai mashaya mombe vati nekuda kwedanho ratorwa nemabhanga iri vave kutomhanya kunobvisa mari yavo kubhanga pashoma nepashoma kuitira kuti panozosvika nguva yatarwa nemabhanga aya vange vasina mari iri kubhanga sezvo vachiti vanenge vasati vawana mapepa ari kudiwa nemabhanga aya.
Kutobvisa mafanzi ese mosara musisina kana chinhu wozi hauzive kuti inotora how long kuti vazoactivata kuti ma 12 months achava kuti vachatipa mapemiti here kana kuti vachatipa chii. Saka Capitec inobva yatofreeza manje irimo mari inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit like vakambo expired dzakapera dzatikazorenyuwa vanhu vakawanda mari dzakatombofutisa dzakadaro saka wautongogara wakabvisa mari yako imomo chete.
Danho ratorwa nemabhanga mazhinji muSouth Africa rinouya kunyange hazvo tsamba yakanyorerwa mabhanga aya muswambudzi 29 nemukuru webazi rinoona nezvinoitika mukati meSouth Africa valive 1 Tomi Makode iyo iri mumaoko eStudio 7 ichikurudzira mabhanga makambani vashandirwi pamwe nezvikoro kuti vasakanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvine maexemption permits aya kwemwedzi 10 nemiviri iri kutevera. Chero zvizvarwa izvi zvaratidza umboo hwekuti zvakasvitsa mapepa ekuti zviwane magwaro matsva anozvibvumidza kuramba zviri muSouth Africa. Tsamba yava makode iyi inotiwo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine maexemption permits aya zvinobvumidzwa kupinda nekubuda muSouth Africa kusvika musi wazvita 31/2022. Vamwe vanoshanda mumabhanga aya vati titaure nagavana webhanga guru remuSouth Africa South African Reserve Bank vale secha kanyago asi hatina kukwanisa kuvabata kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamakode pane zvave kuitwa nemabhanga emunyika yavo sezvo vanga vasati vapindura tsamba mbozha yatavatumira. Asi rimwe gweta remuSouth Africa uye vari chizvarwa cheZimbabwe Advocate Gabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nemabhanga aya hazvisi pamutemo.
31 December inongova date rokuti permits ndo pano perera asi pane grace period kana kuti time inotendegwa maZimbabweans kuvari muSouth Africa vachiita yatingati winding up of zvinhu zvavo kana kuti kana vasiri kuita winding up kuti vadzokere kumusha vachi applyera tinoti ma mainstream permits pa anarimo mu immigration act. Zvimwe zvokuti munhu uno dzingwa pabasa zveza tova zvino zvisiri pamutemo kana kuti zvokuti bengero kuvharira account zvino zvisiri pamutemo zvavanofanira kuti vavone ma lawyers nezvazvo
vashumba vakurudzira kuti zvarwa zveZimbabwe zvine ma exemption permits aya zvitsvage mamwe mapepa uku pachiitwa nhaurirano dzekuti dambudziko remapepa rawira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvi rogadziriswa sei
Takanguva tataura zvonezvo kuti Home Affairs iri kuti panai kuapplyira mamwe mapermits zvavazva kwatangodzokera futi kuti vanhu vari kui ngava applyire ma mainstream permits Zimbabwe exemption permit ibepa kana gwaro rakauya nokutaurirana pama stakeholders nehurumende yeZimbabwe nehurumende yeSouth Africa saka kana pane zvatiri kugwisa kuchinja sezvatiri kuidza kuita uko zvino kuti zvimwe zvinhu zvirerusiwe maZimbabwe nzaramba achikwanisa kuva akagara muSouth Africa vava chishanda nokudzidza imomo tine imwevo approach yatinoona kuti tinogona kutevedzera ndoye yatiri kuzama kuita yatinoti diplomacy kana kuti negotiation
dare remakurukota ehurumende yeSouth Africa rakabuda nechisungo svondo rapera chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvese zvakanga zvapiwa mvumo yekugara muSouth Africa mushure menhaurirano dzaka kwa pakati pehurumende iyi nehurumende yeZimbabwe zvitsvage mamwe mapepa matsva anozvibvumidza kugara muSouth Africa mushure mekunge dare iri ratora danho rekuti mapepa akanga achishandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe izvi achazenga asishande kubva pakutanga kwegore rinouya asi hurumende yeSouth Africa yakapa zvizvarwa zveZimbabwe izvi gore rimwe chete kuti zvigadzirise magwaro azvo sezvinodiwa nemutemo unoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi ndakamirira Studio 7 Harare ndini Thomas chiri pasi
Mamwe madzimai anorarama nekuita zvepabonde kukariba nechirundu anoti anosangana nedambudziko remhirizhonga uye achawane mari yakawanda munguva ino yeCovid-19 zvichienzaniswa nenguva yakare denda iri risati ranetsa munyika Nunurai Jena anoti panyaya inotevera
Madzimai aya anoti nguva dzakawanda panoita mhirizhonga basa ravo sezvo vamwe varume vachiramba kubhadhara mari yavanenge vawirirana mumwe mudzimai anoita zvekutengesa bonde kuchirundu muzvari Emily Chinake anoti dzimwe nguva anorohwa kana ave kuda kubhadharwa mari yepabonde Muzvari Chinake vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti varume havachabhadhara mari yakawanda nekuda kwechirwere cheCovid-19 sezvo vanhu vasiri kufamba vakasununguka uye nzvimbo dzekutandarira dzave kuvharwa nekukurumidza Mumwe anorarama nekutengesa bonde kubva zvaakafirwa nemurume wake makore makumi maviri apfuura muzvare Shamiso Marova vanoti nguva yakare zvaibhadhara sezvo vakatotenga imba nekuriritira vana vavo vatatu Mukuru wesangano re Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe kana kuti SESHA iro rinoshanda ne National AIDS Council kurapa zvirwere zvepabonde muzvare Joyce Mazaiwana vanoti varume vechidiki vave kutengesa bonde kumadzimai echikuru vari kuwanda
vanogona kutengesera vakadzi you find kuti vari kutengesera vakadzi vakaita vechikuru vakadzi vaya vatinoti vari kutsvaga ma Ben 10 kana taura language yedu yekunze the older women who are not getting sexual satisfaction where they should be getting it and they target these younger men for sex and they get sexual satisfaction and they pay for it.
Muzvari Mazaiwana vanoti sangano ravo rave nenhengo chiuru nemazana matanhatu kana kuti 1600 dzemadzimai anorarama nekuita zvepabonde munzvimbo dzekariba nechirundu. Mapolisa anoti Zimbabwe ina mitemo inobvumidza vanhu kutengesa miviri yavo zvekuti vanhu vanowanikwa vachiita izvi vanosungwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti mapurisa anongoona kuti mutemo watevedzerwa uye hanei nezvekudzikwa kwemitemo inoremekedza kodzero dzevanorarama nekuita zvepabonde.
We may need to engage with judiciary to enforce the law. Laws are made in parliament, so I would advise you to, if there are questions relating to my laws, you could talk with the Minister of Justice.
Studio 7 na kukwanisa kunzwa gurukota rezvemitemo vadziyambe ziyambi sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi gweta guru raimboshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vanoti munyika hamuna mutemo unorambidza vanhu kutengesera nabonde. VaBhamu vanoti nekuda kwekushaya mutemo mapurisa anopedzisira ave kusunga madzimai achivapomera mhosva yekungombeya mbeya husiku nechinangwa chekutsvaga varume vekuita zvepabonde navo.
Hapana uri specific izvozvo zvinana loitering living off the proceeds using houses or hotel.
Madzimai anorarama nekutengesa bonde anoti ari kufarira zvirongwa zvisesha sezvo ave kurapwa zvirwere zvepabonde pachena uye asingatarisirwe pasi kana akaenda kunorapwa sezvavaiitwa muzvipatara nemakiriniki ehurumende. Ndakamira Studio 7 muchinoi njini nunurai jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vanhu mazana manomwe ane gumi nevaviri kana kuti 712 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchiri pazviuru zvina nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 4707, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 135,337. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nezvipfumbamwe nemakumi mana nevasere kana kuti 3,809,048. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nemazana masere nemakumi matatu ezviuru nemazana mashanu ane makumi mana nevaviri kana kuti 2,830,542. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kuziva kuti sarudzo dzekutsiva nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru dzaakadzingwa kana kushaya dzemaby elections dzave kuzoitwa muna kurume wegore rinouya zvichitevera kuziviswa kwazvakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vaMnangagwa vakabuda pachena kuti hapanazve kuvandudzwa kuchaitwa mitemo yesarudzo vachiti Zimbabwe yakaisa kare mitemo yose ine chekuita nesarudzo mubumbiro rayo remitemo. Asi mamwe mapato anopikisa anosanganisira MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa anga achiti hurumende yakanga isingadi kuita sarudzo dzemaby elections idzi ichihwanda nedenda recovid-19. MDC Alliance yagarawo ichiti mitemo yakawanda inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa sezvakakurudzirwa nemasangano pamwe nemapoka akaongorora sarudzo dza2018. Mapato anopikisa aya anotiwo zvakare commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kunge yakazvimiririra pasina kupindira kwehurumende kana bato rezanupf. Asi vezanupf vanoti zvese izvi kutungana kwembudzi sezvo zviri kubva kumapato ari kutya kupinda musarudzo nekuziva kuti anokundwa. muguziya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata mutedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo MDC Alliance muzvare Ellen Shiri Yedenga pamwe nenhengo yevechidiki yezanu PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje atanga nekubvunza muzvare Shiri Yedenga kuti vanoti kudii nekuziviswa kwemwedzi uchaitwa sarudzo dzemabhai elections
Tadara chingoti, my elections iko zero, rewa nwezi mpaka. And atina mbojura kwa izoju. Zoti, kata teti wa iso, dai, jiraiti, batiwe jaka nunuka. Kata samtemo wa Zimbabwe wa constitution, notara charuzo zema by elections, anufando wa kuita 90 days kana kwa shaya ya kansela kana kuti MP wacho. Saka, we're looking forward to the time my elections waka ito wakari.
Vagaga jimunoti nezvataurwa namuzvare Ellen Shiri Yedenga panyaya yesarudzo dzemabhai election.
Sarudzo mukoma chionga maita basa dzanzi dziriko muna machi. Hatigone kuti chinzi taifanira kuita sarudzo nekuti dzimwe nyika dzakaita sarudzo. Isu seZimbabwe tanga tichikoshesa upenyu hwevanhu. Uye mukazotarisisa chaita kuti Zimbabwe irengwe muworld mese kuti yakagona kukondera nyaya dzeCovid. Inyaya yekuti hatina kukoshesa sarudzo kuna upenyu hwevanhu. Takakoshesa upenyu hwevanhu. Kufura sarudzo. Unana South Africa papa kuitika maelection. Ma statistics akwira. Saka zvekunzi takanonoka tingati takaita muna 90 days. Hakuna chinhu chinokosha kupfuura upenyu hwevanhu. Chinhu chese chinoitwa kana chichiisa upenyu hwevanhu panjodzi chichikonzeresa kuti vanhu varasirwe neupenyu. Asi nechinhu ichocho chinozoitwa kana upenyu hwevanhu husiri munjodzi. Ndozvakaitwa nezvanhu izvi.
Ndodzoka kwamuri muzvare Shiri Yedenga. Takanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa achitaura kuti hapana kuwandudzwa uchaitwa mitemo ine chekuita nesarudzo nekuti yakatowandudzwa nechakare. Munoti
tachenda kachonga pachisanda hapengaive mareforms. Ndakupindura kuti vamba kuti chii chinoshamisa neZimbabwe. Yesu echikonzi chaiona. Kati muzvikoro vanange kubvumirwa kuenda zvikoro. Machechi. Vanhu vaienda kumachechi. Kuma airport vanhu vaikwanisa kufamba nendege mabhazi anga kufamba. Saka zvairangira kuti mabhai elections aitwe indezvi. Saka ipapo zvinototiravisa kuti no, kune zvimwe zvaiitika ipapo. Ende nao kana ndaukaitaya yemaelectoral reforms. Yes, constitution yeZimbabwe is one of the best constitutions. Asi nyaya iripo ndokuti implementation. Mukatarisa zviri muelectoral act. Nezvuri constitution yeZimbabwe hazvifambirani. Isiso sepatora MDC alaizi tukuti the electoral act should be aligned to the constitution. The reforms that tutora needs are to yes, constitution no shitaura kuti elections in Zimbabwe should be. The constitution not all commissions, including this, they should be independent. But it's not just as Rukwitika, Obona Minister of Justice, they are interfering with it. Minister of Health, what he went and said, no, by elections because of COVID, they postpone my activities. They could say, no, it's independent. This constitution, this institution should be independent and not subjected to the control of anyone. But
thank you. Ndinoziva kuti vagakanje muri kuda kupindura pindura itinzwe
ndinoda hanzva dzangu vakuru vakasanganisa nyaya kuverga njenge nepedzisira ZEC is an establishment ye constitution yakagadzirwa 2018 nemapolitical party matatu yaitungamirwa navatsvangirai yavanunuri nezanu PF ndochekutanga chechipiri makomishina ari kuzeki izvezvo vakaitwa mainterview parliament chamisa ndiye akanga achicheya committee yaiisa mainterview vanhu ivavo kuti vapinde pavari chamisa ane input saka nhasi vanogozonzi havasi independent seco ivakapinzwa nachamisa vanogozonzi havasi independent seco ivo vakabva muconstitution yakagadzirwa neMDC yacho chimwe ndechekuti mukoma nyaya yekunzi chamisa akaitwa mirishonga maruzevha madhirama mapurisa akasvika pakutaura akati uyaika nemotikari yakapfurwa kumanikarend kune vanoziva ballistic basa ravo kuexamina kuti takapinda apa ibara rekuti chamisa akaramba kuita todzoka kunyaya yavataura yekuti chaiona machechi akavhurwa nemaamba kana musiyasorangarira mukoma jongo vanhu vangu vasingaende kumachechi
wanongwa sengende kumabawa chaiku mashopu chawa ya kumiza kufawa isuse Zimbabwe sese zano pifa atipu one kukosheza election kukura upenyu wa mungu election nuru unamitwa kana after 10 kana 15 years asi upenyu wa rasika kukone kumutorela saka awa na awa zavari avanyato zia zavanota anonzi marifumu zavari kutawa apana chisina kuitwa kana mpani ya medika wasi mkwaitawa apana reform ya warukutawa isina kuitwa sese zakariko medika zakaitwa.
Awo wangu ari nengo yewe chidiki ya ZANU-PF mudunure Harare wa Alex Kakanje. Manzwa zvakare kubva kumutedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo MDC Alliance muzvare Ellen Chiriedenga. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemire weStudio 7. Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusei muchinzwa nhau dze isingebele.
Soko isika.